mumwe mugari wake netimutimben vanoti vamugabe vanofanirwa kutambira zvido zvevanhu voenda pamushandigere murunyararo
kudoda nyana kwengwe yakareba ndapota hangu vamugabe nzvimbo imbobvai busurukai mhepo ifure hona kufe chiduka kumuita vanhu hakusina mabasa indasi yakavhara ini ndadozokotorekamani kwandaitombosenza ati kabanezi avhure ndapota hangu
vaivan stole vanoti nguva yava mugabe yakwana nokudaro ngavaende kunozorora
the time is up for the old man he has done his part and I think mwari ane nguva yake zvaakaita akaita zvaakagona akagona zvakakoniwa akakoniwa but I think from the speeches dzavanhu nemademonstrations he should just resign
vaelton gowero vanoti vamugabe vari kutyira upenyu hwavo nemhuri yavo kana vakabvuma kusiya chigaro chavo pasina zvakasimba zvanyorerwana pasi
chekutanga ndinoti vamugabe pane zvakaitika zvakatora zvakaitika vasi kufungira tingati changa chiri chawiri chakaitika izvi vakauya vasi kufungira kuti majenerals vacho vapandukira saka munhu achikufunga kuti nanhasi zvishuwa vanhu hava vanobva vandidai here iwo vasangana zvavanga vachiita kumasuro uye vanga vachitemba amagenerals iwavo kubva kunguva yayakareba saka izvozvo izvi kuramusana kwari kuita vane pfungwa dzekuti maybe munhu ari kurota here kuti haasi kubvuma kana kuti nechiitiko ichi asikunga kuti zvinhu zvakatoitika zveshuwa saka ndipo maybe nofamba kwenguva uyezve nepressure ichabva kune mazimbabwens nemagenerals nemunhu wese ari kuda kuti vaende nguva iyo ichasvika yekuti vadii vanga vachisaina kuti at a step down uyezve chimwe chinhu chinoita kuti varambe kusaina nechekuti hasozvoti remangwana rava rakamira sei
mutungamiri webato rezimbabwe christian alliance vagodfrey nyatombwe vanoti nyaya yavamugabe yekuti vasiye chigaro yakatanga kare asi vamwe vaisazviona kana kusazvitsigira
hazvirevi kuti zvakanga zvatanga manjemanje kuti mugabe anofanira vabvao zvakatanga kare vazhinji vakanga vakutogunun'una kare kuti vamugabe vagarisa muofisi saka nyange masoja ariwo akazosimu vanhu vakasapota kuti mumagabe anofanira vabuda muofisi saka ndofunga anofanira vabuda muofisi nguva yakwana kuti tigone kuvaka zimbabwe itsva
vamugabe vaitarisirwa kunge vakabuda pachena kuti vasiya basa izvo zvavasina kutaura ndakamirira studio 7 mamutare ndini loida moyo